Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Route Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr. Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika, vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvibhingaidzo tikuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga ndeye voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhinga mupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvironda dzavo kuti sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zvisokana kwakawanda. Delimitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa. Tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network Amai Rindai Chipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha.
Kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe zvinenge zvichida kugadziriswa. Zvinge zvichizoitwawo into electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti SEC, sezvo tatadza kubata sachigaro wekomishini iyi Justice Priscilla Chigumba mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC vaRodney Kiwa kanawo mushande mukuru vautoile Slaigwana. Asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo, Amai Chigumba vakati SEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kumatare. Zesni neUniversity of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.